manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeTCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Mungano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica unobatsira kuti pave nekutyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi dzezvematongerwo epasi rese
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare reElectoral Court muBulawayo nhasi ramisa nhengo 12 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nedzimwe nhatu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare renomination court musi wa21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza4pm dzadarika Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mungani Ndlovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare renomination court rakakanganisa kutambira magwaro enengo idzi musi wa21 na22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza nengo dzezano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veTCCC varambidzwe kukwikwidza Wetarangiri chimirira nhengo dzezano PF Advocate Tembinkosi Magwaleva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo
kana zvakakanganiswa chinenge zvakakanganiswa apa panerwi kuita vamwe vanopiwa kana yekuita zvisina kuboriswawo kune vamwe saka vanhu vese kana vanzi tinopera na 4pm tazvimboperawo na 4pm hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikara kune rimwe zuva vachivhurirwa vachaukarete saka vopara nemuwani
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutauri weTCCC Advocate Fadzai Mahere, vati bato ravo richapikisa mutongo uyu, vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune imwonyaya mutongi wedare Electoral Court muHarare, Justice Nevai Wamambo, nhasi varasa chikumbiro cheTCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo. Varambidzwe kupinda musarudzo richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo kunomination court
dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga topinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvanga zvisina kunyatsoburitsa humboo wanga uchirakidza maclients edu anga ari kunzizvo they are bogus they were really bogus so we stand by what the court has said
Asimwe nengo yeTCCC yange iri mudare paturwa mutongo uyu vaJameson Timber vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi uchapikiswa neveruzhinji musi wa 23 Nyamavhuvhu.
Vanhu vanzi nhasi ava nezeki ndevedu, havasi vedu. Saka nyaya isu tichaipedzera musi wa 23 kuballot box. Macitizens vanoziva kuti makandidates avo ndevanani. Ndo vachanovhotera iva. Ava vakaiswa nefazi nezanupf vachavhoterwawo nefazi nezanupf.
Pane vanhu vanodarika gumi nevasere vakanyoresa kuti vakwikwidze pasi petriple C vasina mvumo kubva kubato iri. Izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemufananidzo yebato iri. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare, dare electoral court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira, veLabour Economists and African Democrats, chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi, ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure kunyanya sevanhukadzi vari kuva varira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru, asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wavo.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare, dare repamusorosoro reSupreme Court rati tichapa mutongo panyaya yavasevhia kasukuere kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. VaMnangagwa vari kumusangano weRussia Africa Summit kuSt. Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda, ngati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia izvi?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuwa nyangwe chidiki chakaita sei hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi, handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuwa chibage chinogona kungopera munguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa, asi tinoda kuziva kuti hazvina hazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisa nematambudziko akatarisa neZimbabwe.
Ko, semaonerenyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzanisa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwechidiki ndoo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukona nenyika dzekumavirira dzakawanda sei, ukazoonekwa wozemberana neari kukonana nenyika dzakawanda nerubatsiro runobatika rwatsiri kupa kunyika dziri kuAfrica, zvinoita kuti ukama hwako nenyika idzodzo husafambe zvakanaka. Saka nyika dzakawanda muAfrica dzinogona kunge dzaongorora nyaya dzichibva dzaona kuti zviri nani kusawanikwa muchizemberana neRussia.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori, zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika makumi manomwe nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro, zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori, zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachinda kupiwa mari vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha. Saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yedu yeZAC kuti mari handicho chinhu choka, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kuderedza uori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikure. Kana chikwama chehurumende chakura, mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe. Asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero cheCorruption Perception Index. Kunyange zvakadaro, munyori wekomishini inoona nezvematare yeJudicial Service Commission, JSC, vaWalter Chikwana, vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Manzwa vachitaura veanti-corruption chairperson kuti maconviction edu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tine momentum yatina yeyeye tichasvika kana pa100%. So tinofara nemaitirwo ari kuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana-siyana uori hunoramba huchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune makesis akawanda taona vamenshena makesis anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hationi kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba huchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvikari panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori. Mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika, asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno munyika. nyika yeZimbabwe. Totarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzichoko muhomwe. Vanhu vari kuzomburitswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndichakutaura nezake kuti uori uri kudzikira. Tikurana kuti uori uri kutokwirira.
Musangano weZAC uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti mataredzi mhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori hwadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu hwevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 chikunguru. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura muHarare nhasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanira kupawa kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanira kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudecida zvavanenge vachidii zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mukana yokunge vachikwanisa kunge vachidecida zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu as mapolicy makers zvinhu zvatinongoita tichidecida takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoengenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe titinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati. Nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamhiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Mozhare Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kubatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu huchiramba huchikwira vangabatsirikane sei nokuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadhipatimendi education kumadhipatimendi kuhealth nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka, raramo inobatsira.
Mozhare Msemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu, vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pa Facebook page ye VOA Shona kana mchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana mchida kupa pfungwa dzenyu pa nhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti vari kutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto neZuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana ari kuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mkuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika. Iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika dzitore matano nechimbi-chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International neZuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena. Hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira uye vari kumiririra bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Vabuda kudare High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira, nekuti vanoziva kuti zviri pachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo, ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kubva kwaitawo rimwe divi relezeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepcha nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera irovo vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira, pindirai tinzwi.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndicho kuti isu seZANU-PF hatina chokuita neZEC uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhiciary. Judhiciary iri independent, ZEC iri independent. Kuunganidzwa kunoita zvose vanogara matare nevanoshanda kuZEC zvinhu zvinoitwa muparamendi nemapati ose. Isusu hatinei uye hatitozivi kuti chii chaitika ikoko, nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu dzekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika. Vamunangagwa vagadzira munzira, vagadzira mabridge, vagadzira madhamu.
Vamambipiri manzwa, Hanzi ZANU-PF iri kunyanyotarisa nezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Chokutanga ndinoti hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva. Makavanzwa ine ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashandisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army, we are the police, we are the cops. Saka pane zviri kuitika izvi zvatiri kungoona tese tese, hapana chinoshamisa. Ndo saka muchiona tiine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara, uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka. Chechipiri, hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade. ZANU-PF yakatora nyaya yemari, for example, ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gejgegejge, asi mukatarisa muZimbabwe yese kubva Gokwe, Dinga, kusvika kwaMutare, kuzasizasi kwemanikaland, hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino. Mapurisa, masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei. Mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva, ukaenda usina mari yako yekunotenga bhiti, yekunotenga pain killer kana waadmitwa, zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho.
Todzoka kwamuri vamarapira manzwa zvataurwa navamambipiri, asi pane rimwe, pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kuti iyo muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Amnesty International haiirani nehurumende dzana Australia vana UK. Nyika dzacho dzinopfuma chipusiya hadzitoirirani naAmnesty International. Imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti muno Amnesty International yaiita huori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo.
Vamambipiri, todzoka kwamuri, munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena?
Bato reAmnesty International tinorikudza, tinoriremekedza, kwete nezvarabudisa zvino uno, asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamusana pebasa ravaiita rekuda kusunungura Zimbabwe. Ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopikwa kuro, nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muZimbabwe. Amnesty International haina kuvharwa muZimbabwe, ine mahofisi muZimbabwe pari zvino iri kushanda nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yachona yekupedza machild marriage. Vari kushanda bhande nebhurugwa nehurumende yeZimbabwe. Handizivi kuti sei vakuru vasinzeziva zviri kuitika munyika yavo. Chechipiri, hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira gomo kuti tagadzira mugwagwa. Shuwa, tingapemberera izvozvo gore rino.
Todzoka kwamuri vamarapira, imwe nyaya iri kunetsa ndeye mhirizhonga. Bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga, kunyange mutungamiri wenyika nebato iri vamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida.
Pari paishu yemusindo icho sezvanopiera, we are very clear, tiri kubuda pachena kuti hatidi musindo.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vari kumirira Triple C musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri vanga vari parunare kuKadoma kwakare. Tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup, Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2. uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0, United States chita mangange 1-1 ne Netherlands. Musa kanganwe kuti kuchirongwa chedu che Diaspora Forum nasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwa kuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise ugeto olozayo. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelikopter. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ijalele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edala lephalamende ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-Nomination Court ngoNhlangula. Ibandla le-CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha awo isikhathi esijayele, ngakho ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathi ntambo wezemali uSikhutha Mfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga e-Cordry Park kanye nomnumzana Raj Moti ebulawe South. Umnumzana Ngqobi Zitha Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TCC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwa kuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le ise-court ngisho le judgment akulani lezombangazwe kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlupho.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka, kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiwe ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo ebulawe North kubameli bedala lephalamende usebuhlungini obukhulu.
Bangikhuphile lami yingcekeza nje le yidoti, kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-free fair play, fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Qigqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uThafaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi ngejudgment esiphiwe yikhothi namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama-candidates ka-20 ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fats hayi mahere esikhulume sebandla le-TCC uthi bazaphanyika udaba lolu edalele Supreme Court nesiphangiphangi. Kaselezanga ukukhuluma ngodaba lolu laba kubandla le-TCC asebekhijiwe ukugetho lwamalunga edalele ephalamende bemele ibandla leli. Idalele Supreme Court lilahle isicelo sikaNkosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancitise kukhetho lukamongameli. Wamiswa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza uphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethandaba we-High Court eHarare namuhla ulahle udaba lwe-TCC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma double candidates. Umnuzana Thinyashe Zinto ligqitha ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama double candidates.
Iqondileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini. Umthetho uyiko konoku akuseyebuyeleki emuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TCC umnuzana Jameson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ukuvota singasozi sikuvume ikuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abambili.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnunzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination board ngakho sebephumile ekhethweni okutsho ukuthi ibandla lezanuphevu selizangena ke likhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo. Abantu bazinika amakhwapha sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week kule 2 weeks almost yokufayela amaphepha kufayela nge-last minute sesibone ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU PF lalile ukukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayachichimba bethi sebenqobile. Ngimele Studio 7 ikamela mngeza Jesus Banda.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usenike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelikopta. Abamele uhulumende babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indizamtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. Elezimbabwe lathenga indizamtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo eleRussia lithi lizanika eleZimbabwe, ele-Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esifika inkulungwane ezingamajumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. EleRussia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu ingqoloyi lokunye kwele-Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi uzokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuko eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 ngabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa kiningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. UNkosikazi Melisa Mkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe leZANU PF.
ZANU PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musancube hoyi. Asivukeni makomrade, asivukeni akugezwe, akugezwe bomama. Sambeni kodlamdema.
UNkosikazi Ellen Dlovu odabuka eTsholotsho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziwe empili ngiyazwe ezani PF oluhlaza lowe Triple C olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izano.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980.
IZANU PF ihlezi ukhetho iluRobha njalo. Manje sineqembulele abathi Triple C elibonakala lilamandla amakhulu. Lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula badlela ke lanqoba okhetho laba phambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe othi ibandla lakhe leZANU PF lizanqoba mgceke hathi ngokuqilibezela. Esithi umgokheli waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangile imisebenzi esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa uGetsi uselungisisile. Robert Capre Mugabe International Airport isichelisiwe uphakamise indlu yepalamende entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla leZANU PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona iTriple C engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa encindezini sebethu ukuthi ku-enough abakubonile lobuhlungu ababuzwayo kusegazini.
Umnumzana Bongani Mathe, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg, uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi isinkwa siyimalini namhlanje kudalwa ipolitics. So umuntu ongasondeziyo kupolitiki, ipolitiki yona iyamsebenza njalo. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni endezi participate, ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka, lama politicians kuyawenza enze umathanda ngoba ibona ukuthi abantu abalandayo.
Banengike abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo, njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund, obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe World Population Day okwakumele lunanzwe emhla ka 11 Ntulikazi. Njalo kuhlolisiswa impumela ye State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights in terms of health, education, employment. It's about individual choice.
Isakamuzi seHarare, umnumzana Michael Mpala, uyakusekela lokhu.
ngoba la inxa yethethu ibiye kithi lami yimthethi wabuya kithi, kusho ukuthi layo ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lonkosikazi wami sikhulume sodwa, sikwazi ukuthi abantu esizabafuna kumtshato wethu bangayi, njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili. Ngoba nyakwanisa ukuthatha umuntu oyeyunivesithi akaqede i-degree lakhe, akaqede ezinye imfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo omama laba la, sikhulume labo sibabone, singaphongi ukuthi angoba mina yimubaba so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10. Yena ingakakhulumi ukuthi hayi mina baba ngifuna ukuthi at least ngumnyaka ongaka ngibe labantwana babili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukazulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele lezi ndaba, ngoba lezi ndaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla sekhomishini yeZimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke okuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende ophinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula, uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikazulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele Niger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Ele France lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kule Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, ele Nigeria linqobe ele Australia 3-2, kwathi ele Portugal lanqoba ele Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokeli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga ali-12 abakubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla le-ZANU-PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC, lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokuselala kwenhlanhla sesifike ku-situation e-worse than ekaMgabe. UMgabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba, wayengakakuvaleli ukuthi ume ekhethweni, ayahamba ekhethweni, ayekwenza kwenza ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-sport esivele siwazi ukuthi a-captured ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajaji abasala benikeza izimali nguhulumeni, mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo aziwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khonapho baba Moyo.
Ufotshi lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu, kodwa is speaking from the position which is uninformed. Yebo, naye sebekhutshiwe ekhethweni akusikho ukuthi bayazondwa awusibuzi abathandwa ngoba phesimele eqinisweni ama-conscience lawo abantu laba abakhuphisethweni kusukisela kufomesini ye-MDC esike sayowina kanye silo Modi sazowawina futhi kuyi-by-election significantly awakho significant ama-conscience lawo ngoba noma ebe-contestwa noma kathe nga-contesta i-ZANU-PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu ubaba uPhoki lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele ngakiwe uPhezulu wabe uthamisa nge-strategy sakhe lelo kuthiwa i-strategic ability ba-appointe abantu abasayinela ama-nomination form baba babili baba bathathu baba baningi kwakhina sokule confusion lapha kobulawayo ngokwazi kwami kulo ndoda okuthiwa ngumbuso Fiso nguye kade kuthiwa uyaena ne-lastability wakhutha i-signature yakhe ikhona eveke that's the reason why ithole ukuthi kuma-constituency amathathu azosibawa ebelama-double candidate amanye asayinelwe ngumbuso amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akhe ujamisa so benze njalo laba abantu imthetho is very clear i-nomination singabhala 4 o'clock it cannot accept anything bona wethi still 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe high court abanye basubmite after abanye ngama-2-1 but umthetho we-electoral act is very clear i-nomination court ivala ngo-4
ye sikubaaakobulawayo
ungathola ukuthi abathathi lidanga ngama-provincial councillors ngoba bonke babemelela ukuhlanisa ukuthi akhethe ama-councillors akhe waze waqeda ngo-4 batesebezaa kunomination court besokungama-7-8 sokuleli and those papers were
ye sikubamba umlomo khonapho baba moyo baba mlalazi kuthiwa-ke ukhophe lukini la
it's unfortunate ukuthi i-ZANU-PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela asikele nini njalo kuzeka i-electoral commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyachaya u-4 umlungisi moyo uyazi sike saba kukhetho amaphepha akho ungawasubmitha ezeke bawahlole ukubana ami kahle yini bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usuwasubmithile or as long as siphakathi ecourt u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa nitho lakhona pho even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6 labo bantu abavele sebe-inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka i-polling station ingase iyevalwa even before the day as long as labo bantu belokhu bekhona kuthi permissible law so i-ZANU-PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kubehamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba so ke inqumo le se-high court abantu bezimbabwe general basibhekile njalo ibandla le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila so abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni i-appeal to the supreme court will-suspend the high court ruling
baba moyo ngena khonapoba
ngiyamuzwa angimina bengingathi ukuthi siyajabulela bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abaluthole lisuke emakhodi kalube yisifundo bona balibandla elingenama-structure yikubona manje ma sikhuluma ngokulawayo kulokho kuthele ama-candidate amagaki omunye ngowentumbane omunye ngowephumo omunye ngowempophoma something sokuthwena labo bantu labo ngabe-TPC labo babefayela amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kuyo ubaba uPhoki ukuthi no i-submission yakhe isoleke ukuthi nxa ungasubmitha a-defective nomination as long as still the same nomination and ama-defective leso alawuthi ahambe correct they are minor into ye-signature is a matter because that's what defines ukuthi ngowaliphi bakhe bona bathi bebuya babebuyela amaphepha asayinwe laba ababefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso kanti ke-court kwatho kubuyeni a new so literally kabala they have to go and press paper
lapha lize umnumzana mlungisi moyo okubandla le-ZANU-PF lomnumzana fortune mlalazi okubandla lesisi beqoqa le studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana asebeza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu usevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthethondaba waphezulu owe High Court kwele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship, kodwa ile Botswana la kuphisa lokho laphanyeka udaba lo lemthethondaba ophezulu owe Court of Appeal. Abamile ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi abasaqhubekeli phambili ngodaba lolu. Lokhu kusho ukuthi okwethulwa ngumthethondaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni. Lokhu kube izindaba ezimnandi kwabadabuka ezimba abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana. Isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngaba kwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe, njalo abantwana abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo inyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizenship.
Ithela leli siyalithokozela kakhulu, kutshengisela ukuthi ihulumeni eBotswana ihulumeni yazi ngelungelo labantu ezwe labantu, ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka. Nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa, uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho? Impilo yakho ayisaphindi ifane. Lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili elinye ulibambe ngaphe elinye ulibambe nga, uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini.
Uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo.
Izithupha zami zeBotswana lazo zikakatheke kakhulu, zonke zisebenza okufana nayo. Le bantwaneni akusasihlukuluzi kangako ngoba besiba lo msebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi, amanyuzufi ungawaqedanga.
Unkosazana Sindiso Spanda, isizalwane seZimbabwe odayisele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana, uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhangelwe abantwana.
Ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship. Ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2, ngazalelwa eZimbabwe, ngumuntu weZimbabwe, but ngihlale lapha eBotswana for 25 years. Abantu bami bazalelwe lapha, so kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi. Njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe, bahlezi lapha kuhle kumnandi. Kodwa-ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana, bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe bayihlale eZimbabwe.
Umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana, njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship.
Nxa i-government yeBotswana isithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GD namaZimbabwe, he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe naseBotswana. It can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyela ekhaya, kumbe nesedecide ukuthi ngelapha awusahambi kahle, sekudecide ukuthi ehlala kwelakini, kube lula kuye.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana, umnumzana Sifas Chuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo.
Silabaningi lapha asebethethe lapha, asebethethwe lapha. Uyathola ukuthi umuntu wakhona uyafisa ukuphila indawo zonke. Abantwana bazalwele lapha, labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke, ngoba uyabe ungakwazi ukuthi impilo yangaphi. So iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana.
Omele iZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the
troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship. Lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, inengi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bilitane, Melika kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kweleBotswana.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. Umthethondaba we-Court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga bencintise kukhetho. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Umthombo sithoba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.